Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera gumiguru 29 2016. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi.
Izvo isusiwo PCC hatisi bato ka tiri vanhu vangu kubva kuti tibatane tiise izvo zvatiri kutaura pa vanhu vanzwisise kuti NTH basi kuti ifambe NTA tichada kuti vanhu vese vemuZimbabwe zvikurukuru vemabato emapolitical parties vasapote. Pasina sapoti yakadaro haibva kuna kwainoita.
Vari kutungamira mubatanidzwa weNational Transitional Authority Dr. Ibo Mandaza vanoti mapato makuru achiri kuramba kushanda navo.
Interest yauya mupati munyika munomu yekuda kuriplesa mapotenzio. Handikwanisi kuudza mazita mwana wamai vangu, asi rega ndikuudze muchidimbu kuti kuri kuuya shangwiti, kuri kuuya mikono nemadzimai ane vision yakanaka zvikuru.
PDP yoita sarudzo dzekutsiva vatungamiri vakabuda mubato iri mazuva mashoma apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reNational Transitional Authority kana kuti NTA Dr. Ibo Mandaza vanoti mapato makuru akaita seZANU-PF, MDCT neZimbabwe People First achiri kuramba kushanda nesangano ravo. Sangano reNTA riri kuda kuti vanhu vasinei nezvematongerwo enyika vambopiwa mukana kwemakore maviri vachitungamira komiti inenge yakafanobata mabasa kana kuti matomu mukuedza kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa muhurumende. Asi mamwe mapato anoti urongwa uhu kupedzera hoko padewe retsindi. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza Dr. Mandaza kuti urongwa uhu huri kufamba zvakanaka here.
Well, iri kufamba zvayo but haisi kufamba nemafambiro ataita aifunga kuti aita. Senyaya yekuti NTA chinhu chatakafunga kuti chiiswe patable kuitira implosion iri kuitika iyi. Hationa kuti pane chimwe zvingaitwe kunze kweNTA kuti nyika yedu ipone. But vazhinji mabato emaopposition vana ZIM-PF neMDCT vanhu vakatarisa maelections sevanhu sekuti vanofunga kuti maelections akauya nekukurumidza vanopinda mupower vanodzokera mugovernment. So sevanhu vada kukurumidza kupinda muhurumende havasi vanhu vari kuchechedzera nyaya yeNTA. Ndopane proba yatinayo isusu but tiri kufambira mberi tiri kusangana musi weSaturday kuti tione kuti the national consultation yatakaita musi wa18 September neyekusouth africa regional and international consultation yemusi wa25 September tiri kupa report musi weSaturday toona kuti tingafambe sei. Pari mapati yakati anenge ari kupinda muidea yeNTA zvikuru vana PDP ZAPU vanadhumiso dhabengwa vamira nesu tichafunga kuti vamwe vecode inonzi code vachapindawo futi. Izvo isusu vePCC hatisi bato ka tiri vanhu vangu kufunga kuti tibatane tiise izvo zvatiri kutaura pa kuti vanhu vanzwisise kuti NTH basi kuti ifambe NTA ichada kuti vanhu vese vemuZimbabwe zvikurukuru vemabato emapolitical parties vasapote. Pasina sapoti yakadaro haibva kuna kwainoenda.
Saka muchiri kuenderera mberi here nekukwezva veZimbabwe People First, MDCT neveZANU-PF?
Tikutaura navo, tikutaura vanhu vese vese nemuZimbabwe nekunze kwenyika. Tanga tiri kuWashington, tanga tiri kuLondon, tanga tiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti vanhu vachiona kuti ndiwo mapondero enyika chete NTA.
Mutungamiri wesangano reNational Transitional Authority kana kuti NTA Dr. Ibo Mandaza vari parunare muHarare.
Thank you.
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rinoti riri kugadzirira kusarudza vamwe vatungamiri vanotsiva vakabuda mubato iri vachienda kune mamwe mapato. Vanhu ava vanosanganisira vaive mutevedzeri webato iri vaSamuel Sipankomo avo vakaenda kuZimbabwe People First. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoronga mabasa muPDP vaSolomon Madzore.
Tine annual PDP annual policy conference yedu yatichaita muguta reHarare. Iri kuhostiwa neprovinsi yedu yaHarare musi wa 26 November. Ichange iri Saturday. Yes, pane process ichange iripo, ichange ndikakwanisa kukutsanangurirai ima details yese kuti zvakazonyatsa kuzodai kudai kudai, but muchidimbu, yes, maprovinces edu ese achaungana ipapo, achasarudza kubvira pana mutevedzeri waPresident wedu, achasarudza kubva kuvanhu. Hatina mukana kana masimba ekungopa munhu kuti tso tora chinzvimbo chako, zvinhu zvinobva kuvanhu. Saka tiri kuti isu vatungamiri vedu at that level, vatungamiri vedu vanofanira kunge vachibva kuvanhu. Saka maprovinces ese achaungana pamwe chete, voita manominations, then posarudzwa munhu. Izvo obviously zvichange zviri muhofisi hombe yamadam chairperson vedu Honorable Matibenga, ndo vachange vachiona kuti basa iro rinenge richifamba sei sekuzva kwamunoita zvinenge zvichiona national chairperson vedu Honorable Matibenga. Saka yes, maprovinces ayasarudza kuti wavari kuda kuti anga ari mumutedzero womutungamiri vice president vedu ndiani, deputy chairperson ndiani, deputy sector general na deputy organizing sector kuti ndiani. Then also position yakasiyiwa na vamadzore mumanagement, vamadzore po ichange ine munhuwo zvakare anenge achivatsiva. Ndava pabhazino pasara rendeka, panoda kuti patsvagirwe munhu anenge achikakata bhandi.
Asi kubuda kwakaita vanhu ava hakusi kuita here kuti bato renyu ringe richidengendeka?
Ichokwadi kuti panenge pabva zino panosara vende mukoma Zulu, hakuna pati inotatsironzi ingatokura kukunda zvayanga yakaita vamwe vanhu vanga varimo mukati vachinge vabuda. Izvo tinozvaaccepta sePDP. Zvinorwadza nokuti tinotsutsumwa hongu kuti makomrades takafamba tese kwenguva yakareba asi vatisiya. Asi ndo zvinoitika mupolitics, ndo zvinoitwa mumatongerwo enyika. Tinotokurudzira kutoti even vamwe vanhu vasina kutobva vachitobuda mupato, kutoti vabuda mupato vachienda kune imwe pati, totokurudzira kuti munhu ati ano ndaremerwa nechigaro ichi ndaakumboenda paside. Saka isisi zvinotirwadza sePDP, asi I can assure you interest yauya mupati munyika munomu yekuda kureplace mapotensio. Handikwanisi kuudza mazita mwana wamai vangu, asi rega ndikuudze muchidimbu kuti kuri kuuya shangwiti, kuri kuuya mikono nemadzimai ane vision yakanaka zvikuru yekutsira vanhu vese vakabuda mubato redu.
Vanoronga mabasa mubato rePDP vaSolomon Madzore vari parunare muHarare. Vatereri, hechine chiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica panhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitefenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tiine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na8pm manheru panguva dzekuAmerica, tichange tiine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. Tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredhiyo uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredhiyo tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11pm kusvika na12pm munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5am mangwanani kusvika na6am mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9, tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete kana kuti special program chatichatevenyura chiri chelive talk icho tichatevenyura kubva na 10 mangwanani kusvika na 11 mangwanani nguva dzekuAmerica kana kuti 4 pm kusvika 5 pm nguva dzekuZimbabwe. Manheru yechitatu musi wa 9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose pastudio 7 kubva na 7 manheru kusvika na 8 manheru nguva dzekuZimbabwe uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na 8 pm nguva dzekuZimbabwe. Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro naDr. Gift Mugano, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe. Tiri kutarisa nezveurongwa hwebudget yenyika. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vatotanga gadziriro yebudget regore rinouya. Ngatinzwei pfungwa dzaDr. Mugano.
Budget ravo kumakore mashanu apfuura ririkungoderera ririkudzika nekuti hakuchina chekutaxa. Saka ivo kuti vaone mari yavachawana itingati tax revenue hurumend. Vanotiona kana makambani ariko echigadzira zvigadzirwa echitengesa. Saka hatitarisiri kuna minister Chinamasa kuti vaparure mari yakawanda, mari hakuna. Tiri kutarisira kuti vachaonza mapolicies api anokurudzira kuti vanhu vaone simba rekuenda kumunda kunorima. Makambanis aone simba rekubatana paproduction kuti nyika iende mberi.
Pangaitwe sei panyaya yekuti makambani atange kushanda zvakanaka munyika umu kana kuti nyaya yemanufacturing?
Kuti makambani edu agadzire zvigadzirwa, chii chinofanira kuitika? Pane inonzi value chain pachirungu, kuti murime chirima matimati kwa mutoko. Matimati aya achasvika sei maokei? Achasvika maokei afaenda Kane's Foods. Kane's Foods yoagadzira oenda canned tomato, oenda maokei. Saka kuti murimi uyu wekwa mutoko uyu aendese matimati ake kwaokei, okay. Chii chinofanira kuitika? Vachinamasa vanofanira kubudisa hwarava rebudget veipa matax free maincentives kuKeynes kuti ukashanda nevarimi wechiodha matimati zvicharidzisa tax yako kubva pakati svika pakati. Ivo vachaona mari yakawanda nekuti vachaona VAT mese makawanda umu nekuona fertilizer yakawanda chatengwa. Saka ndiyo yatida kuti itarise budget. Budget ingaita semaincentives ekubatsira makambanis upi neupi zvake.
Ko kunyaya dzezvemigodhi muri kuzvionawo sei?
Kumamaini kwedu kwatiri uku, makambani edu ari mumamining sector vari kuendesa zvinhu zvigadzirwa zvisina kuproseswa, atingati maraw materials. Ndo pavafanira kuatema machipapo apa tax yakawanda kuti imi musina kuprocesa zvakati, taakuisa mari yakati.
Ko munoona sei nyaya yemabond notes nenyaya yebudget iyoyi?
Minister of Finance ndiye anoona, ndiye mukuru weReserve Bank. Ukaona matauriro anga achiitika pakati pavachinamasa navamangudya vaita kunga matwins vechiti bondi noti riri kuuya. Mitemo iyo haibatsiri kuti vaite production kuti inodzira vanhu. Vanhu vari kutova mari havasi kuonesa mari mubhengi. Mabhengi havana mari yekupa vanhu nekuti vanhu vari kutova mari yavo. Panofanira kuita mitemo inopa vanhu confidence kuti vanhu vazive kuti mari yavo ngaigare mubhengi kwete kugadzika mari mupilo. Hakuna nyika inobudira mari iri pasi pepilo. Saka ndo zvimwe zvavanofanira kutarisisa kwete uchindagwinyira nekuti akazviita ngati zviregere. Vanofanira kuteerera vanhu vari kuzii kwete kuti munhu akataura akaita criticize policy dzemutengesa. Hatidi izvozvo, nyika haibudiri neizvozvo. Inobudira nekuti kuwanda huuya. Tinoona zvakasiyana siyana. Ngatitarisei kuti mapoint ari kubuda pakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Mugano, mari iripo munhu wese ari kuwirirana kuti ishoma, asi vamwe vanochimbochema chema kuti yakawanda yacho imwe inoenda iko kuhofisi yemutungamiri wenyika, imwe kumauto kuchipatara kusina mushonga. Nderipi bazi ramunoti rinofanira kukosheswa pazvishoma zvacho zviri munyika?
Kana vinhu zviri zvishoma, blessing, utano hunotanga. Saka ndo zvimwe chete izvozvo kuti kana tisina mari hatingaisi mari kuarmy yakawanda oroma trips egovernment.
Avo vanga vari Dr. Gift Mugano, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, vanga vari parunare muHarare.
Iyo ZANU-PF irashiki inoramba ichingoenda ichingoenda igongoenda.
Kutanga nemuvhuro tichange tichikupakurirai chirongwa chatiri kutaura nevakuru veZANU-PF vachitiudza kuti zvii chaizvo zvavaitira nyika kubva zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Komitemo iri kudzikwa nenhengo dzebato reZANU-PF iri kubatsira nyika here?
Kuti parizvino imba yedu yeparamende ichiripo pakugadziridza mitemo yatakaita paya patakaita new constitution basa iro rasati rapera
icho kwadi here kuti vanopikisa vari kuteya nzou neriva pakupikisa vamugabe ko madzimai ari kupiwa chiremerera mubato iri here
yeah pati iri kuti pazvigaro asi zvekutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wedu Women's League kuti tinoda kuti tipihwe zvimwe pamusoro pezvatiinazvo
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi kubva nemuvhuro kusvika chishanu
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nasi tiri kuenda kumanikaland uko tiri kuita hurukuro negweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amai Peggy Tavagadza avo vari kubatsira madzimai kunyanya ari kumaruwa panyaya dzenhaka ngatiinzwei hurukuro yataita navo nezvemumwe mudzimai
amai Abishewo mugari wekwamarange mukadzi wakura nemakorewo 69 wokuberekwa zvino zvakaitika ndezvekuti zvinoisiwanzo kuitika pachivanhu pedu ndepekuti kana munhu akaroorwa akaenda kumusha kwake akaenda kumurume wake kana akazoramba kana akudzoka mumusha ava kutoita kunge mutorwa saka mbuya Abishai vakarambwa nemurume mugore ra1996 ndobva vadzoka kumusha kwavo kwamarange pavaigara nevabereki vavo kubva vachiri chimwana chidoko ndobva vagamuchirwa mumba pakazosheka vabereki vavo gore rapera iro mukoma wavo mukuru anova iye zvesabhuku mudunhu iri akabva atengesa musha musi wa14 waoktobha mwedzi unouyu vakabva vaudzwa neuyo anga atenga neuyo mukoma wavo anga ari mwana mukomana mukuru kuti vachibva chikonzero chokudzingwa changa chiri chekuti ngavadzokere kumusha kwamurume wavo zvisinei kuti vanga vava nemakore 20 avanga vagara pamba kubva vabva kumurume saka vakauya vakachema kumagweta ekodzero eZimbabwe Lawyers for Human Rights isu ndobva tinoremekedza zvikuru sei kodzero dzemadzimai dziri mubumbiro remutemo rinotaura hero kuti madzimai nevarume vose vakafanana uye tsika nemagariro edu kana zvichimbunyikidza kodzero dzemadzimai tsika idzodzo dzinombosendekwa parutivi takamhanya kumatare musi wa18 mwedzi iwo unoyu waoktobha dare rikatonga iro kuti Stone Age chinovaita anova ihanzvadzi yambuya Abishai adziviswe kuvadzinga pamusha uye uyo anga atenga musha uyu adziviswe futi kuuputsa mbuya ava vanga vari kugara nevasikuru vavo vana 4 vasikana zvakare
saka nyaya idzi dziri kuitika here zvikuru mumamisha umu vanhu vari kunzwisisa here kodzero dzemadzimaiwo
sebazi rinorwira kodzero reZimbabwe Lawyers for Human Rights tine hurukuro dzakawanda dzatiri kuita mumamisha dzekodzero dzemadzimai nebumbiro tichizivisa madzimai kodzero dzavo maringe nebumbiro remutemo ipo ndo patiri kubva tasangana nenyaya dzakadai dziri kuitika munharaunda nyaya idzi dziri kuitika zvizhinji sei kumadzimai anenge akarambwa nemadzimai anenge afirwa ndiwo ari kusangana nedambudziko rakadai
saka vanenge vawirwa nedambudziko rakadai vanokubatai kupi
vanenge vawirwa nedambudziko rakadai kana muri mamutare vanotibata paground floor Winston House corner first street na second avenue mamutare tinewo zvemamwe maofisi kubulawayo anowanika iwo pathird floor Barclays Bank building corner 8th avenue na main street mubulawayo imomo bulawayo yedu inobata matebeleland nemidlands yose tozoita national office yedu iri kuharare vari kuharare vanoenda pa6th floor beverly court 100 nelson mandela avenue kuharare
gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amai Peggy Tavagadza vari parunare kwamutare Yashika nguwa ya kuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhu kadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa na Marvelous Mhlanganya uye Westudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Angela Machonesa avo vanoshanda ivo nesangano Replan International. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Rinofara kuva pano makadi nyika yese.
Mungati tsananguruwo mabasa ari kuitwa nesangano renyu Replan International mukuedza kukurudzira upenyu hwemadzimai nevanasikana.
Kwaka muZimbabwe kwemakore mazhinji anoraudzira kusvika kuteti. Tinobata zvikuru mumaruwa. Iko zvino nyaya yatinyanya kubata nyaya yenzara mumaruwa matiri kushanda. Nekuti vanhu vasisina cheuviri havana chekudya. Ende kazhinji kacho ukaona zvadaro zvinowanzo kuwanza nzara kuvana. Ende vana ndivo vanenge vasingachaende kuchikoro. Kazhinji kana zvadaro zvevana ndivo vanonzi ngavachienda kunoshanda. Isusu seisangano rinoona nezvevana. Benzo redu nderekuona kuti vana vanyatsoende kuchikoro. Nokudaro kana kuti tichida kuti vana vaende kuchikoro tinofanira kuvapa chekudya mumhuri dzavo. Nokudaro tiri kupawo chikafu kumhuri dzakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana matunhu emuZimbabwe. Kuedza kuti vabereki vagone kuwana cheuviri vana vagare vari muchikoro. Ndechekutanga chatiri kuita.
Ndeapi mabasa amuri kuita kubatsira madzimai?
Kumadzimai tiri kupawo mari yekuti vawane zvekutenga. Kazhinji kacho kana yanguva yenzara madzimai ndiwo anonetsera kutsvaga muriwo, kutsvaga chakati chakati. Saka tiri kuvapawo pekubata. Takatarisanawo nenyaya dzekodzero dzemadzimai nevasikana kunyanya. Tiri kuzama kukurudzira zvikuru nenyaya yedu yatiri kuzama kuderedza kuroorwa kwevana uko kwanyanya muZimbabwe neAfrica yose. MuZimbabwe tiri kushanda kwamutoko, tiri kushanda kuBulawayo, kuCholocho, kwaMarange, kwaMutare. Tichida kuzama kutaura nevabereki kunyanya madzimai kuti ngatichengetedze vana vedu.
Mataura imi kuti muri kushanda nemamwe matunhu muchivapa chikafu. Chikafu ichi munenge muchipa chakawanda sei uyezve kune mhuri dzakaita sei?
Tiri kushanda nehurumende pakupa chikafu chatiri kupa. Kazhinji kacho hurumende iri kuuya nechibage. Then isusu kubudikidza nemapoka akasiyana-siyana anosanganisira WFP tiri kuvapawo mafuta nemari. Nekuti kazhinji kacho muZimbabwe vanhu vanokoshesa unhu hwavo. Ende kupiwa chikafu zvinoita sekunge vanhu vaderedzwa pasi. Tiri kuvapa mari $5 kazhinji zvinongova $7 pamunhu pamwedzi. Unozoona kuti mumhuri tinogona kunge tata $35. Mari iyoyoyo tinotarisira uye tiri kuona kuti iri kuvandudzawo upenyu hwevanhu. Vana vakuenda kuchikoro, vakugonawo kutenga dovi, vakugonawo kutenga izvo neizvo chikafu chinopa utano kuvana. Havachafambi vachipema. Tinodzoseredza unhu hwevanhu. Takamirira kuti pamwe zvichida mwadenga vachatizarurira matenga mvura ikanaya vanhu vakarima vakakohwa semagariro atinoita muZimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Ndinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye matambudziko anogona kusanganikwa nawo mumhuri kana nyaya dzeupfumi dzisina kugadzikana. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano revarume Svinurai, Vukani Madhodha vaTemba Nzounenda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaNzounenda.
Mufaro wangu uye ruremekedzo rwamandipa kuve pachirongwa, ndinotenda.
Vanzo nenda nasi tatiti mbo zea nyaya yema tambuziko zwe upfumi kana mamiri rakaita nyaya zwe upfumi munyika. Kazhinji tinoona kuti nyaya dzemari dzikanetsa. Dzino kusvitsawo dambudziko iroro kana mumhuri kana mumichato nezvimwe zvakadaro. Mune zvamuri kuonawo here zviri kuitikawo mudzimba umu zviri kukonzerwa nematambudziko emamiriro ezvo upfumi kungava kunetsa kwedzimari kumabhanga, kunetsa kwedzimari kumakambani nezvimwe zvakadaro.
Aiwa matambudziko mudzimba anowanikwa akawanda kuburikidza nekushaikwa kuri kuita cash mazuwano. Asi tinenge tichingokurudzira vanhu kuti dai tangonzwisisa maitikiro ari kuita zvinhu munyika kuitira kuti usapokane nemumwe wako kuburikidza nekuti pashaikwa cash, especially cash ichitori mubhengi zvayo irungotadza kubuda. Asi hongu kuitika zviri kuitika.
Mune mamwe here ma incident kana kuti zvimwe zviitiko zvamungata ichitakatozochigadzirisa nemutowo?
Pangasave zvapo ne andinokwanisa kutaura iko zvino kuti yakati, asi tikaenda kumapurisa mukudyidzana nemapurisa kwatinenge tichiita unotoona kuti nyaya zhinji dziri kuripotwa dzekuti kana kuti mukadzi anoti ndakarohwa kana kuti murume anozoti ndakarohwa nenhau yekuti unonzi wadya mari, nepo mari inenge isinotombobuda kubhengi. Ende kozouya zvine nyaya yetime dzataa kuspenda tiri mumaqs dzakakura zvekuti mumwe wako kuti azokunzwisisawo manje kuti zveshuwanga uri muq panonetsa. Ndinoona mukatarisa kushayikwa kuri kuita mari kwangobva kwaita futi nguva iri kunetsa zvinhu zvizhinji, mvura iri kunetsa, zvimwe zvose zviri kunetsa zvekuti munhu anongobuda mumba chini chambonotsvaga mvura, umwe akati chambonotsvaga cash. Saka uzozivi kuti mumwe wako ari kuenda kuqiu yekucash here, panoshayikwa trust manje kana kuti akuenda kuqiu yezvimwe.
Mune madzidziso amuri kupo here vanhu pamusoro penyaya dzakadaro?
Dzidziso iripo yekuti tinenge tichingotaura navo kuti nzwisisa naye kuti zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Ende iwe nechivimbo nemumwe wako kuti ari kutaurira chokwadi. Asi chandaida kungokurudzira kuti chinogona kupedzawo futi dambudziko irori ndechekuti vanhu ndofunga dai tangokurudzirana kuti dai tashandisa yavari kuti yacho online transacting, munoona kuti inoderedza maproblems zvakanyanya yekuti pese patinoda cash dzimwe nguva tiri kutotsvaga cash kubhengi katorara muqiu yekutsvaga cash futi yekunotenga mune imwe shop ine mapoint of sale. Dai tangoshandisa system iyoyo zvekuti cash yatinozoda mumba inoita shoma, pamwe tenda kutoda $10 zvekuti iyoyo bhengi rinozokwanisa kuburitsa.
Tinonawo vanzo nenda mazuva aperaya tatichiona mumapepa nhau pamwe nekunzwawo kubva kumapurisa nyaya dzevanhu vanenge vari kuzviuraya kana kutora upenyu hwavo zvine chekuita nenyaya dzerudo idzi dzinenge dziri kuti kwirei. Muri kuonawo sei?
Hongu, mukushanda kwatiri kuita zvakare nemapurisa iwaya nemacommunities, mastatistics aruratidza kuti zviri on the rise. Materms anowanzoshandiswa kudiscribe chiitiko ichocho vanhu vari kuti mapassion killings ariko tiri kuona vanhukadzi vanhurume vachirasikirwa neupenyu kuburikidza nekunetsana munyaya dzerudo. Asi tinoda kungokurudzira kuti ngatitaurirei mumwe munhu kuti ndasangana nedambudziko rakati.
Aiwa maita basa vanzo nenda, tasvika kumagumo echirongwa chedu, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa ndinoti vateereri, ndinokuonekai ndichiti ngatigarei murunyararo.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarume svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzou nenda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vari kutungamira sangano reNational Transitional Authority Dr. Ibo Mandaza vanoti mapato makuru achiri kuramba kushanda navo. PDP yoita sarudzo dzekutsiva vatungamiri vakabuda mubato iri mazuva apfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, toksiaimina Chris Gande.